Ini ndini Marvelous msanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi muvuro nyamavuvu 28-2017. Zimbabwe yoita msangano wakakosha we World Health Organization unovurwa ne mutungamiri wenyika va Robert Mugabe asi vana mukoti munyika vanoronga kuramwa mabasa. Bato rePDP roshora hurumende nekutadza kuvandudza bumbiro remutemo. Mashoko ari kubuda kubva kuReserve Bank of Zimbabwe anoratidza kuti hurumende iri kuramba ichikwereta mari yakawanda kubva kumabhanga zvichanetsa kuti nyaya yacho igadziriswe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya mashoko emutungamiri wenyika ekushora kunetsana kuri mubato rezanopf uye huori hwemapurisa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvobatwa nemafashamu emvura kuTexas. Tichakupai zvakabuda mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League neZuro nemugovera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekushora uori huri kuitwa nemapurisa mumigwagwa uye nyaya yehurumende yekuda kurambidza mabhazi kufamba usiku. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page redu reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.